mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri mchirongwa chanasi. Darere High Court Rambo Misa kutoreswa kwemhiko dzekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanira kutungamira MDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vebato ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoramba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu 7915. Nezuro vanhu vanoita gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Umwe chete anonzi akadzoka kubva kuBotswana, umwe achinzi akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi mana nevashanu 45 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana 6440. Miko yekuva nhengo yedare reparamende kwevari kufanira kutungamirira MDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vebato ravo kwambomiswa nedare repamusoro redzimhosva reHigh Court zvichitevera kumhanara kudare iri kwakaitwa navaCharles Madiwa, avo vari kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nasachigaro wayo vakaita zvisiri pamutemo mukudoma vanhu vanotora zvinzvimbo zveavo vavakamboti vakasarudzwa nebato reMDC Alliance asi vakadzingwa nerimwe bato. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora nekuti nharembozha yavo yange isingadairwi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina chekuita nenyaya iyi asi vachiti vaMadiwa vane kodzero dzavo sechizvarwa cheZimbabwe.
Idzi ikodzero dzemuvhoti wese akavhota bato rakafotera nekuti vanhu vakaisa maobjections kusake vachiramba kuiraitiro ivamwe kuisa vanhu MDCT pamusoro pevanhu MDC Alliance. Saka izvi ndo zvazoendeswa kumatare nekuti sake aina kuteerera zvido zvevanhu. Saka izvezvi tanzwa kuti vanhu vatoendesa kukoti nyaya vachitomisa kuswaswering kana kupuwa basa svipamutemo kwematsotsi ekubira maelections aya, matsotsi ekuda kupinda kuparamendi chichi nekubikita.
Inini bato renyu reMDC Alliance rine chokuita here nenyaya iyi?
Rine chokuita chakawandisa kamunhu nekuti ndo rakatobirwaka bado rendu ndio rakatobirwa ma votes nema seats parliament saka rine chekuita chikuru nekuti vakabirwa zvese ibato redu va ma supporters vakavota ndiri bato redu so bato redu rendisena because ibato revanhu vanhu vazhinji ndeve MDC Alliance saka bato redu rine chekuita chikuru nekuti ndio rakabirwa ndio riri kuitwa zvese zvari kuitwa nezanu PF kana mazora vayo.
Saka tingati MDC Alliance ndio yaenda kudarevezi mosha kumisa kutoreswa miko kwa amai tokozani kupere
uyu ya uyu ivota atingati MDC Alliance wasi MDC Alliance is in institution saka na vota na nina ili member ya kazimirira anenga ina katika zimirira asi asiti ini na kafotera ili bato mwakona maji akutawala bato na kafotera akutawala bato na harukuda akutawala bato kufana ngerimu parlamenti tozi kutawala vota ivota na kafotera MDC Alliance dosa na kitu MDC Alliance ilipo nikuti mungu ya harukutawala wata sinapu votera wana mrupisa
parizu na mnozi wa ere kuti wabudiri la kumiswa kwa kutoreswa miko kwa amai kutu
parizu na shangu aninga taurizwa ka wanda pa msuru pazu seinya ya iningi ya kumatari tunge tisimira kuti matari ataurezwa nufana kuti ataure isu utoswa utaure wa pa msuru pe mia ya choka na chingi ya nisika ya pera mwisika kumatari
imenya yaya tingada kunzunyesa inyaya ye mazita e bato renyu nekuti pane nyaya yekuti MDCT iri kuti MDC Alliance EMDCT mungati taurirawo kuti nyaya ya mazita iyi yakamira sei
nyaya yezita yemazita bato zvinhu zviri pachena isu tiri MDC Alliance MDC Alliance ndiro bato rakaenda kuma elections 2018 rika wina ya 2.6 million president chamisa nema MPs nema Kansas MDC Alliance dobato nema ruku kontrola 28 local authorities kuma towns kwese ne 3 maruro saka dobato nema councilors nema mayors ariku dzimba nebato risiro re MDCT
vanotaurira amai tokosani kupe vakalipani fugeni vataura ku studio 7 kuti vanhu vakakunda ku Bad Bridge nekugwanda ndeve bato re MDCT
vane vakaona kuti yepugeni bato achivati ndeve MDCT vanhu avatsetsika kuti vana kanzira vatotsetsa vanhu vanovhoterwa kutonzi wabirana bato rako woto votero kwa bato rako iroro vana pugeni vachona natoko vanenge vakawane vanhu vacho kusia kuti kana munhu apanduka ende isusu hakuna munhu akapanduka kwanagwana
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi vakabatana panyaya yekuti mihoro yavo pamwe chete nemashandiro avo zvigadziriswe nekukurumidza kuti vana vadzokere kuchikoro vakasununguka. Mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vati varayiridzi vanotenda zvikuru rutsigiro rwavari kupiwa nevabereki vachiti hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu nekuti ndiyo yega ingaita izvi. VaMasaraure varamba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita.
Kwete, hatisi kuramwa mabasa, asi tikuramba kuitiswa, tikuramba kushandiswa, tikuramba kumbunyikizwa, tikuramba unapwa wekushandiswa tisingabhadharwe, ende tichiramba tichiramba unapwa ihwohwo kusvika vanhu vari kutiita nhapwa varega unhu ihwohwo. Hatina dambudziko nehurumende, asi tinoda kuti itibhadhare mari inokwana.
VaMasaraure, vamwe vave kuti mayo kukanganisa zvedzidzo uye upenyu hwevana vechikoro munotii kwavari?
Zvatiri kuita zvose izvi hazvikanganise vana vechikoro, hatisisi kukanganisa upenyu hwevana vechikoro. Upenyu hwevana vechikoro huri kukanganiswa nevanhu vari kutiita unhapwa. Basa rekuitisa kuti vana vadzidze ndere hurumende, harisi rematicha. Maticha avatumwa vanoti kana vafadzwa neuyo akava employer anotora text kubva kuvabereki vevana ivavo. Vanotumwa vakafara vodzidzisa vana, vana vodzidza vowana dzidzo vachifara. Saka hurumende ndiyo inofanira kuita chimbidziga kuti ibatsiridze upenyu hwevana, kwete kuti varayiridzi vane upenyu hwevana vavo vari pamarumaunda zombe vazvichibatanidzai upenyu hwevana venyika yese.
Vabereki vanokutsigira here mukurwisana kwenyu nehurumende?
Kwati kuenda kumberi uku tinoona kuti vabereki vavakudzwisisa section 75 yebumbiro remutemo. Kodzero yekuwanikwa kwedzidzo ndiye hurumende kwete mwana kwete murayiridzi. Saka tinofara kuti vari kuziraona, tinofara kuti taakuita maparent teacher association, tinofara kuti taakuita chisuko chimwe kuti hurumende ngaiite kuti vana vadzidze, hurumende ngaibhadhare maticha, hurumende ngaise mateaching material, hurumende ngaise malearning material, hurumende ngaise masafety measures yekuti muzvikoro mudzidziswe.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hurumende inofanira kusimbaradza mabasa ekubatsira vanhu sezvo vakawanda vachada rubatsiro mushure mokuhwirwa nedambudziko reCOVID-19. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Program chavakaparura makore maviri apfuura chiri kupera muna zvita chapa kuti hurumende isare iine mari yekugadzira zvivakwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Gore rinorara rakatonyanya kuomesesa nedambudziko rakatarisana narwo nepasi rese reCOVID-19. Zimbabwe COVID-19 yakanyatikanganisa nenyaya yekuti hatina masocial protection, hatina masocial safety nets akakwana. Saka maonero angu tinofanira kunge tichiisa mari kumasectors akaita sana public health, masectors akaita sana water and sanitation, masectors ano affecta well-being, ano affecta welfare yewanhu. Saka ndo maonero angu kuti dambudziko riripo nderekuti vanhu havasi kuenjoya surplus nenyaya yekuti zvinhu zviri kuvaomera. Takatarisana ugaro hwavo, mararamiro avanoita pazuva rega rega.
Asika takanzwa vanhu vachiti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Program chabatsira mukumutsiridza upfumi.
Transitional Stabilization Program yanga ine madonzo akati wandei. Donzo rekutanga raive rekuti economy yedu inge ichikwirira pagore ne about 9% between 2018 and 2021. Yaivone donzo rekuderedza mitengo yezvinhu yatingati pachirungu inflation. Yaivone donzo rekupedza fiscal deficit ne current account deficit. Saka pamadonzo anataura aya, madonzo maviri ekutanga ano e-growth ne inflation haana kukwanisa kuzadzikiswa. But hurumende yakakwanisa kuzadzikisa donzo rekupedza fiscal current account deficit. Makaona gore rapera takaitorekoda fiscal surplus, a budget surplus, zvirova kuti marevenue edu anga akawanda kupfuura maexpenditure edu senyika. Asiwo izvi, maonero edu zvakanyanya kukonzereswa nenyaya yekuti hurumende yakaunza yakauya ne 2% tax, yakawedzera matax. Uye hurumende zvakare takaona ichideredza ma expenditures especially anobata masectors akaita sana public health, yawana food and sanitation, wana social protection, zvazviri murongo wehurumende wainzi austerity.
Izvi zvinorevei mungatsanangure here zveausterity?
Austerity zvinongoreva kuti kukata ma expenditures uye muchikwidza ma tax. Saka ndo zvakaitika izvozvo. Ndosaka muri kuona kuti masocial sectors edu ari kuomerwa zvakanyanyisisa nenyaya iyo yekuti hurumende yanga isiri kuisa mari yakakwana kunana public health, kunana water and sanitation. Ndosaka muri kuona kuti even mapoverty rates edu senyika akatakura.
Munga bao mwenza nisiri papu.
Makawana ma statistics ya World Bank atora watu wanawari in extreme poverty. Wakato wanda, wakato kwirira. Spekala pakati pa 2018 na 2019. Wetu tutasara watu gureri nyo ilo wachato percentage ya wanawari mpoverty. Ichato kwiroja kanyanyi sisa.
Nyanji mwenye ajeje ufumi wachishanda nesanga nore Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Dr. Prosper Chitambara. Vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Lawayo 24 News ine nyaya pamsoro pegumbo miswa netare redzi mosva repamsoro rekutoreswa mhiko yekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanotungamira MDCT muzvare tokozani kupene vamwe vabata ravo. Kroniko rinoti dambudziko remvura muguta reBulawayo richanyanya kukura sezvo kanzuro yeguta iri ichingokwanisa kuendesa mvura kunzvimbo mbiri dzinogara vanhu asi dzimwe zana dzichishaya. Herald rinoti kutsvaka kana kuedza kubudisa mitundu yevanhu vashanu vakawirwa nemugodhi panzvimbo yeTusk Mining Syndicate kuChegudu mazuva makumi matatu apfuura kwambomiswa zvichichirwa kuti pangazofa vamwe vari kuedza kubatsira. Yavi nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 haindi right singaiti ndoti rambai makadaro basa remunoita munoita basa guru rokuti pa news. Aiwa ndoti rambai makadaro mwara kutunga mirini every day mteza nyuzi itichi mzazu mnotaura zini zicho kwa adi
mamuka stei wa tereni wese Studio 7 indongo do kutawara pamsuru pegu tzingwa basa kwa kaitu wa makanzo wa MGC Alliance ne MGCT ya watu kuzanpupe tuona sekuti zanpf ya kaisa ruoko ne uti zanpf ya kajiwa uma elections ni makanzo la uma guta iyo ya kango wina uma kanzo la kuma reserva cheti saka ya katuona kutoti kuti kwanze kukontrola maguta inofana kuzinga makanzo la MGC ari uma guta iyo zoisa makanzo la ayo iyo ainoda iyo takazoona ini pakanzina wachiwenga kucha kwanze kutuwa ma elections gorerino pano kuzitira chete kuti pachaita nguva refu musina makanzura maguta vozoti ivo vaakusanisa komisheni kana kuti vaakusanisa makanzura anokwanisa kusanotonga maguta tatenda tirikutaura kuti tiri kucape town south africa.
Mangwana nakanaka namukoma jonga kandemiri pazezi namukoma blessing pastudio 7 54 ndopanoratidza kuti anakupe anagupe zvimwe zvavanoita hazvina musoro hazvina kana nonsense zvimwe zvavanoita hazvina kana musoro vanga pane maviolation vanga pane vanhu vari kusarudza MDC Alliance kuti ndo vanenge vawina apo vanenge vadyiwa hakuna kuvari kuzoenda nakupe namunzura hakuna hakuna kana anotombovhotera kana kana anotombovafarira futi hakuna kuti vose vari kushandiswa nezanupf hapana mwana wezimbabwe asikazivi kuti vari kushandiswa nezanupf saka hakuna azombofa akamira kusaidi ravo zanupf ndo yauparadza nyika ndo yauraya nyika tonai zanupf yaita zvinhu zvakanaka ichibata vana vezimbabwe zvakanaka nyika yakagadzirwa zvakanaka taizoti adzimwe dzenguva tingaikwanisa kuenda saidi rekunotongwa zvakanaka saka tinoziva zanupf ndo vauraya ezimbabwe ndo vakondoka zimbabwe ichide pairi mumadhaka zanupf zanupf yakatora nyika nyika yakanaka zvakanaka ngabanga paradza nyika ingasara namunanga ako angaiparadzazvo saka hapana chavanomboita hapana chavanowina tisori pamberi na president Nelson Chamisa pamberi neMDC Alliance tinosvika tinokunda tinoziva kuti tirikurwisana nemhondo asi hatinokunda ndatenda kwamushamari ndini pita ndiri kuno kupitoria South Africa ndatenda.
Masera sei vateereri veStudio 7 chandoda kuziva ndechekuti murume anonzi Charumbira uyu anotaura sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuzimbabwe Matauri rake anoita sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuZimbabwe. Handizivi kuti iye anodei kunoti America uko. Anodei ikoko. Ngadzoke, ngadzoke kuZimbabwe. Anotaura zvinhu zvake ari kuZimbabwe vanhu vachitambura matamburira avari kuita kuZimbabwe. Ngadzoke ikoko. Abve kunoti America uko. Vanhu vari kurara vasina kudya kuZimbabwe. Vanhu vari kurara nenzara kuZimbabwe. Muri dziri kurara nenzara kuZimbabwe. Iye achitaura tsvina dzake ari kunoti America uko. Ngabve ikoko adzoke kuZimbabwe. Agozvionera nemaziso sei vanhu vachida kutaura zvinhu zvakaora ivo vari kure kure akabvirei kuZimbabwe. Ngaadzoke kuZimbabwe aone matamburiro ari kuita vanhu. Ndapota murume ngaabate muromo wake arege kutaura zvinhu zvisina basa. Vanhu vari kuda kugadzirisa nyika iye ari kutaura zvinhu zvisina nemusoro wese ari kunorth america uko. Ngaabve ikoko.
Pamusoro ivateereri navashamari vestudio 7. Zvinotaurwa zvinotaurwa asi vateereri vanoteerera. Unoziva zvakaoma semunhu anoziva Munangagwa. Kuoma zvekuoma zviva kuti munhu akaita samunangagwa mutungamiriri wenyika hazviti munyika mwaakuoma ivo vanhu vachitambura zvakadaro. Apa unoona manje nechirwere chiriko checovid-19 vari kumanikidza kuvhura zvikoro. Vana vanosangana vanobva kudzimba dzakasiyana siyana dzine urwere hwakasiyana siyana nevanhu vakuru vanobva kwakasiyana siyana vachisangana navana. Zvotizodini kana vana vobva kuchikoro vachienda kumba kunosangana navakuru? Hatichazivi kuti vana ane dambudziko ndeupi asina dambudziko ndeupi. Dai vambomira kuvhura zvikoro. Kumanya hakusi kwokusvika nokuti vachaisa vana upenyu hwavo parisiki. Nekuda kumhanyira kuvhura zvikoro nekuda kuti tiwane mari munyika school fees vanhu vabhadhare maschool fees. Asi vana vachizowana vasina benefiti yavanozowana vachizowana malosses eupenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutarisirwa nhasi manheru kutatsurana nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibeti ravo rekutanga. Urongwa uhu hunotevera dibeti rekutanga zvanga rapera pakati pomiriri weRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Gakava pakati pavaTrump navaBiden rakashoropodzwa nevakawanda vachiti vaviri ava vakange vasingapane mukana wekutaura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vatamburai kwekwerere vanoti vakatarisira dibeti iri zvakanyanya kuti vanzwe pfungwa dzevaviri ava.
Vajonga dibeti iri ine maonero angu rakatarisirwa zvikuru nenyika yose uye nepasi rose. Mukatarisa kuti dibeti rakaitwa pakati pavaTrump navaBiden harina kuzoburitsa nyaya chaidzo chaidzo dzinova dzinoitirwa madibeti. Donzo remadibeti rinenge riri rekuti kuitira kuti tigozoziva kuti tinosarudza bato ripi zvichiteerana nezvaari kutaura zvirongwa zvavo zvavanoti vachatiitira kana kuti zvavanenge vachiratidza kuti ndo zvavakaita. Izvo zvinova zvinozotibetsera uye zvinobetsera vanovhota kuti vachisarudza. Gakava rakaitwa dibeti rekupedzera pakati pavaBiden navaTrump hadzina kuzobuda nyaya idzodzi kuti zveRepublican Party yakamirira zvipi, Democratic Party iri kuda kuzoita zvipi. Hazvina kuzonyatsokubuda. Saka pagakava riri kuuya here maVice President tiri kutarisira chaizvo kuti tichinyatsokunzwa zvinangwa nemagonzo uyezve kuti chii chichaita kuti vanhu vasarudze ripi bato vanhu vasarudze upi mutungamiriri pamapato iwayo ari mairi.
Muri kuti imi muri kutarisira kuti pachava nemusiyano pakati pegakava ravaTrump navaBiden, zvii zvamungati zvichanyanyosiyana?
Hongwajonga, tinotarisira chose kuti pachava nemusiyano pamaitirwo edebate pakati pavaMike Pence naMike Kamala Harris kune maitirwo akaitwa debate pakati pavaTrump navaBiden. Tose takaona tose maitiro azvaitika kuti munhu aiti achitaura mumwe otaura pakagumawo paakukandwa mashoko makuru makukutu ekutukana pakati pevanhu vakuru kudero. Zvinova zvinhu zvatisingatarisiri panoitika debate pakati pevanhu vakuru vakadero, uyezve zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti vanhu vazhinji vave nekushora kwemaitiro evanhu vakuru padebate iri. Saka tiri kutarisira chose kuti izvo zvinhu zvakadaro hazvisi kuzoitika.
Tiri kuona kuti debate iri riri kuuya munguva iyo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakawanikwa vaine chirwere checovid-19. Zvinosiya papiwo gakava riri kuitwa nhasi iri?
Vajonga, nyaya yecoronavhairasi ndo imwe nyaya iri pamusorosoro pemademokrasi kana vachitaura nezvenyaya dzemaitiro avaTrump. Inyaya yavari kutarisa chose kuti vangashandise kuti ivo vaone vanovatsigira vachitaridza kuti vari kushora maitirwo akaitwa navaTrump. Maitiro avakaita apo pakawirwa pasi rose nechirwere checoronavhairasi. Saka inyaya yatinotarisira chose kuti tichanzwa kuti ichabudiswa sei naMike Kamala Harris. Uyezve tinotarisira chose kuti tinzwi tichinzwisisawo kuti izvo vaMike Pence vachaitsanangura sei nyaya iyi, nekuti senakarura tangoita kuti nyaya idzi dzaifanira kunge dzakanyatsokubuda dzichiongororwa zvakadzama dzichiendwa pasi nadzo. Hazvina kuzoitika izvozvo. Saka iko zvino Mike Kamala Harris navaMike Pence vatova ivo ndivo vaakumirira mapato avo vachizopuritsa nyaya chaizvo nemazvo. Saka tose takateerera tinenge tichida kuti tizonyatsonzwa kuti izvo iyi nyaya iyi iri kuzofambiswa sei, uyezve vari kuti maRepublicans vari kuti vemaDemocrats
avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vatamburai gwekwerere vari parunhare muNew York muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Masanganidze James Chimombe nekambo kake kakamboita mukurumbira sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare rehigh court rambomisa kutoreswa kwemhiko dzekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanira kutungamirira MDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vebato ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoramba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.